vachisvitsa chikumbiro ichikudare rimwe remagweta achingono vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti chikamu chemutemo chiri kushandiswa nehurumende kupomera chingono mhosva chakanzi nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court hachizi pamutemo saka nokudaro chingono haafaniri kutombomiswa pamberi pedare asi muchuchisi panyaya iyi amai Nancy chandakaona vaudza dare kuti kunyange hazvo dare repamusorosoro rakarasa chikamu 31 chemutemo wecriminal law codification and reforms act muna 2014 richiita hazvina kunangana nebumbiro remutemo raivepo bumbiro idzva risati ratambirwa neveruzhinji muna 2013 kodzero dzekuti munhu ataure zvaanoda dzine padzinogumira pasi pemitemo iripo pari zvino mutongi wedare valanzini ncuve vambenge vati vachatura mutongo panyaya iyi nhasi masikati asi vazoti magweta achingono aenderere mberi mangwana nekupa zvimwe zvikonzero zvekuti sei chingono achiti nyaya yari kupomerwa inofanira kuraswa vancuve vaturawo mutongo wekuti chingono apihwe magumbeza anodziya pamwe nemvura inopisa ari kujeri uko kwaari kugara pake ega senzira yekutevedzera zvakatarwa nesangano reworld health organization kuti munhu anenge asangana nemunhu ane chirwere checovid-19 anofanira kuzvibvisa kubva kuruzhinji sezvo achiti anogona kunge akabatira chirwere checovid-19 mushure mekusangana nevanhu vane chirwere ichi kusouth africa vankomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
tanga tiri pamberi pedare apo tanga tichikwikwidzana nevava vanogweta rinomirira hurumende tichiti vachingono vanofanira kukurwa vasina chavataura nenyaya yekuti mutemo wavari kunze vakakanganisa usichazi mutemo sezvo nekuda kwekuti dare guru resupreme court rakataura reconstitutional court rakatema mugore ra2014 kuti aiwa ava vatapi venhau havakwanisi kunge vachinzi vatyora mutemo uyo ukabviswa mumapuku magwaro saka naizvozvo mutongi achapa mutongo wake pakunyaya iyoyo pamazuva anotevera
zvichakadaro vasikala vamiswawo pamberi pedare vachipomerwa mhosva yakafanana neiri kupomerwa chingono pamwe nekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende kuburikidza nemashoko avanonzi vakanyora padande mutande ravo retwitter gweta ravo vajeremiah bhamu vasvitsa zvichemo kudare kuti vasikala vakagariswa mutirongo makambogariswa chingono pakamba yemapurisa kunyange hazvo chingono akaudza mapurisa kuti akanga asangana nevanhu vaviri kusouth africa vakazowanikwa vaine chirwere checovid-19 vabhamu vati izvi zvakaita kuti pave nemukana wekuti vasikala vabatire chirwere checovid-19 sezvo mutirongo umu musina kumwaiwa mushonga kubva pakabuda chingono uyo anoti haasati aongororwa nanachiremba kuti ane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete vabhamu vaudzawo dare kuti vasikala vari kushungurudzwa nehurumende nekuti nderimwe remagweta ari kumirira chingono sezvo vakaenda kukamba yemapurisa pakasungwa chingono vakabvunza mapurisa kuti akanga achivatsvaga here kana kuti kwete mushure mekunge vanzwa runyore kupe rwekuti mapurisa aivatsvaga vabhamu vati mapurisa akati akanga asiri kutsvaga vasikala asi vakazoshamisika vasikala vave kusungwa nemugovera vachibuda mudare nenyaya yachingono asi mutongi wedare vangoni nduna vati nyaya iyi idzoke mudare mangwana sezvo nguva yanga yapera vabhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi
nyaya yevasikala yapinda mudare muzuva ranhasi asi hatina zvizhinji zvatakwanisa kuita kunze kwekuisa pamberi pedare zvenyunyuto zvavasikala maererano nemasungirwo avakaitwa anotaridza iwo kuti chinangwa chacho chaicho chacho chekuvasunga ndechekuvapanisha kuti vawirei kuzomirira hopo chimono saka patapedza kuisa zvinyunyuto izvozvo tabva takumbira dare kuti tichitanga kutarisa nyaya yekuti vopinda muusungwa here kana kuti kwete asi dare harina kuzosvika pachidanho ichocho nekuti razoti nguva dzapfuura dzekuti dare rirambe richishanda naizvozvo tichaenderera mberi mangwana nenyaya iyoyo
vasikala pachavo vaudza studio 7 vasati vapinda mudare kuti kusungwa kwavo kunoratidza kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa yakazvipira kusunga vose vanoipikisa
inotaridza kuti Mnangagwa mudzvanyiri mukuru ende izvi zvinonatsotaridza kuti Mnangagwa hondo yanayo nesu yakakura
Chingono na Vaskala vakasungwa mushure mekunyora pamadande mutande avo eTwitter vachitoropodza kurohwa kunonzi kwakaitwa mumwe mwana nemwedzi mipfumbamwe nembooma nomwe mupurisa akafa zvichitevera vhidhiyo yaitenderera paindanet. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vakazoburitsa mashoko svondo rapera vachiti mwana uyo haana kufa kana kukuvara zvakazoita kuti mapurisa asunge Chingono na Vaskala achiti vaburitsa zvinhu zvisiri zvechokwadi. Tichiri panyaya iyi, sangano Gweta norura kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko paTwitter richiti muzvare fadzai mahere vakachengetwa pakamba yeHarare Central uye vapomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo rukunzi wakatyorwa naChingono na Vaskala. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.